ndakanga regai nditi ini ndakazvimirira ndakanga ndakaisa mari yangu pachikwata chenigeria kuti ndiwe chichasimudza mukombe chenigeria pamwe nemorocco zvino morocco yakabuditswa nechikwata chesouth africa nigeria ndiyo yasara iri kutamba mutambo wanhasi wandiri kutarisira kuti uchandori mutambo wakati omei zvikuru ndiyo iri kutarisirwa kuwina pamatimu atsara asi tichitarisawo angola yacho yakasimba hapana achimbofungira kuti ichasvika kwayakasvika ikoko makota final nekuti haina vatambi vanonyanya vasikanwa zvikuru saka vari kutamba vakabatana sechikwata saka izvozvo izvo ndo zvichaita kuti nigeria ishaye mufaro asi nenyaya yekuti nigeria itimu hombe inogona kubudirira asi tikatarisa mitambo yavakatamba mwaka yapfuura iyi mitambo yacho yanga zvibotswa zvacho zvainge zvisina kunyanya kuwanda zvikuru zvinyange zvazvo nigeria yaikunda asi pavari kusangana makwikwi mutambo watinoti muchirungu tournament hazizikani zvinoitika vachatanga mitambo iyo vakaenzana asi ndinotarisira kuti nigeria izokunda
tombotarisa mutambo wedrc congo neguinea munoona uchizofamba sei mutambo uyu
pandakatarisa mitambo yavo matimu maviri iwayo yakangofananawo nechikwata cheangola sekutaura kwandaita hakuna vatambi vazhinji vanonyanya kuzikanwa vari kutamba vachibatsirana pamwe chete sevatambi saizvozvo izvo zvinoita kuti yatoti pachirungu teamwork vanobatsirana zvikuru zvakanaka zvinozoita kuti vawane maresorsi inyika mbiri dziri kusangana dzinotamba zvakafanana saka mutambo iwoona uchinetsa sekuonawo kwangu kuona kwangu ndiri kuona mutambo iwo wanetsa wazoenda kuextra time maringe pamwe unozopesera wakumapenalties asi nekuona kwandakaita ndoona kunga dzini ichaenderera mberi ndakaona kunga vanotamba zviri nani kupfuura chikwata chedrc
tomboona kuti mangwana pachange paine mali neivory coast uyezve cape verde nesouth africa munoona mitambo ichizopera yakamira sei
pamari neivory coast apa ndinoona mukatarisa mapindiro akaita ivory coast muround of 15 vakapinda zveutarakara vakapinda zvekumanikidzira taitombofanira zvitamba iri tichiti vakanga vaenda kumba vakazonodedzwa kuti vadzoke vadedzwa kuti vadzoke kudaro vakabva vakunda chikwata chesenegal vanova ndivo vane mukombe pari zvino saka kukunda kwakaita chikwata cheivory coast vari mahosi varivo vari kumhanyamhanya nemitambo iyoyi kwaita kuti vabva vave nehuturu hwekuti kuti ndione vachimiswa nechikwata chemari handione kudaro tinoona kunga vabva vasumukira mukonfidensi dzavo vabva vasumudza mutambo wavo pavakangotamba vachidya vatoti pachirungu machampion zvabva zvavapa konfidensi zvakanyanya saka ndinotarisira kuti vapfuure zvakare pamutambo wavo nemari asi hausi mutambo wakachipa mari yacho iri kutamba zvinodadisa iri kutamba yakasimba tikatarisawo matambiro avakaita mutambo wavo wapfuura vanga vakaoma neburkina faso asi vakamiramira vakamisa zvibodzwa kusvika mutambo iwo wapera vakadzitenda zvakasimba chaizvo saka ndinoona ivory coast ine mutambo wakaomarara zvikuru asi semahosi ndinoona vachizobudirira kuti vaenderere mberi inini ndakazvimirira ndofarira kuti vaende mberi nekuti ndokuti mastadium aramba achindogara vanhu vachiuya kunoona mitambo yeafricon vachiziva kuti timu yavo ichirimo mitambo yesouth africa necape verde south africa yakashamisa vazhinji nekutamba kwayakaita nekubirisa morocco saka ndinotarisirawo zvakare kuti ichapinda mitambo iyoyo ine confidence zvakanyanya nekuti morocco ndeimwe matimu aitarisirwa kuti ichakunda yotora mukombe maringe nekutamba kwawakaitawo kuworldcup yapfuura saizvozvo izvo zvakaita south africa zvabva isa kutya kune mazvikwata zvakawanda kusanganisira necape verde yeyu asi makatarisawo cape verde yacho kanyika kadiki diki kane vanhu vashomanana saka panyaya yekusarudza vatambi vanenge vari vashoma asi ndinodayira kuti vazhinji vacho vanotamba kunze kwenyika vazokosangana kana vavakuya kuzotamba saka izvo zvekuti vanotamba kunze kwenyika zvinobva zvavapawo vasimbe sechikwata saka nematambiro avanga vachiita aiwa vanotamba zvinonwisa mvura south africa ichange inewo mutambo wakaomarara asi nemaonero andakaita pandakaona mitambo yavo miiri inotarisirwa kuti south africa iende mberi ichienderanawo nekuti south africa womanebha zvedu ine kuzimbabwe saka ndiyetimu yasarawo kuno kusouthern africa saka tinotarisira kuti iende mberi iende masemifinal.